Nezuko pakaita meeting vashandi vehurumende takasangana nehurumende kutaitarisira kuti hurumende ichauyawo yaimprova 300 million offer yavakatipa last week. Isu tasvikako takazoona kuti aiwa vanga vakaudzosa iyo 300 million yacho vangoita pase out varatidza kuti pamari iyoyo respective grades anenge anezenge achiwana mari kana rinoti marespective grades. Saka tichiita sezvakare takaona iri mari ishoma zvikuru pane zviri kutarisirwa nevashandi vehurumende. Saka hatina kuzvitambira uye takatarisazve the cushioning allowance yakapuwa nemutungamiriri wenyika. Tino appreciate guest chayavakaita asi tichitarisazve mari iyoyo tinoona mari iyoyo vashandi vari kuchema kuti mari iyoyo haisi kuzokwanisa kugadzirisa dambudziko riripo.
Saka pari zvino matarisira kuita chii?
Tangaitarisa kuti tidzokere zvekumeeting mangwana Wednesday nehurumende. Kana tichasangana tinotarisira kutiwo vachauyawo neofa yavanenge vaimprova. Zvatichapiwa izvozvo mangwana apex council ichazenge ichizviongorora tozoona kuti tofamba sei. Asi nezuro patakabva kumeeting yeapex council maunion mazhinji anga kutoti aiwa tafunga kuti timbomira mabasa. Asi kuti takatozovakonvinza kuti aiwa ngatimbomirirai meeting yeWednesday. Saka zvichazoitika mberi tabva kumeeting asinge zvichazoonekwa zvichizobuda mumeeting yatichaita neThursday yeapex council.
Ko nyaya yemabhonasi yakamira sei?
Patakatambira bhonasi redu takanga takatarisa kuti tinowana bhonasi nemaallowance. Patakatozokaruka mari dzangouya tinangana kumboungudzwa kana kunge tazivisa kuti maallowance zvaachauya ari part of the bhonasi. Saka nyaya iripo ndeyekuti tichiri kunyunyuta kuti aiwa maallowance edu ebhonasi iwayo kupei.